Kunyange hazvo munyika vanhu vari kunetsekana kutora mari dzavo kumabhanga. Nhasi change chiri chipatapata pambare musika vanhu vachikwira mabhazi vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana vachinoshanyira hama neshamwari. VaStephen Masocha vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti zororo reEaster richanakidza zvikuru, asi izvi zvichakundikana sezvo vasina mari yakawanda.
Yanga ichida kunakidza gore rino kwakwanaya mvura, asi dambudziko remari, mari haisi kutenderera. Izvi vanhu vazhinji vakazara muno munenyaya yekuna mari, vanhu vavese vangati vakazara kumabhazi mazvona, saka haisi kunyatsa kutinakidza, asi haifanira kunakidza.
Mumwe mudzimai akwanisa kuenda kumusha kwake kuHurungwe, amai Dorothy Jack, vati mushure mekutadza kuwana mari kubhanga kwavo vakatozokwereta mari kuti vakwanise kuenda kuzororo.
Ndatengesa foja yangu ndobva vanditi mari haisi kuwanika mubhengi. Kusvikana nhasi ndatoenda ndisina mari, ndatokwereta mari yekudzokeresa kumusha kuHurungwe. Mari yacho mubhengi anzi hamuna, haina kupinda mukadhi mako. Saka zvandinetsa kuti ko ndabirwa foja here kana kuti zvafamba sei. Hapana kana wakwanisa ndibatsira kuti ndizive kuti mari yacho ichapinda here kana kuti haipinde.
Muzvare Nomata Chiwenga vatiwo zvange zvakaoma kuti vakwanise kuwana mari, nokuti vaimukira husiku kuti vanomira mumitsetse kubhengi kwemazuva akawanda kusvikira mari yavaida yakwana.
Kuti vane mari yekuenda kumusha zvaani zvakangooma, kozi kuenda kumabhengi waimukira kubhengi uchinoshaya mari. Saiko keshi pacho rungopiwawo mapesendi acho onzi 12% nekamakoin, kana ari manoti wopiwawo onzi 15%. Saka zvinhu zvaani zvakangoomawo kuti wane mari yekuenda kumusha, but hatongotenda Mwari kuti takadii takwanisa kukwana mari yekutiende kumusha.
Vamambo Mandugu Mandedza varatidza kufara kuenda kumusha kwavo kwavakapedzisira kuenda makore masere apfuura. Vati kana vasvika kumusha kwavo vachauraya mombe kuti vafare nemhuri yavo pazororo reEaster iri.
Apa ndikuenda kumusha nandagarisa sandaenda kumusha, pandawana mukana wekuenda kumusha iko zvinezvi ndikufara, da kutomborayira mhuri yangu mombe. Tichifara nemhuri yangu tiri kumusha ikoko, tozodzokawo zvedu tambofara. Ndanga ndaane makore chikundikana kuenda kumusha. Haa, kana zvisingakanga zvina ndakupinda 8 years ndisati ndamboenda kumusha. Saka haa, apa handisi kutokwanisa, ratononoka kusimuka bhazi. Wakomana ndatovaudzawo kuti ndichingosvika pabhazi topu mombe ngaisungu, ndotourayiwa mhuri yangu ifare. Ichokwadi.
Baba Taimo Muvhunza vanoti vana vavo vatadza kuuya kubva kubhuyera nepamusana pekushaya mari.
Mazuvano habhizinesi rakadzika, kana transporti chai chai yakadzika mazuvano. Hakuna vanhu, hakuna mari haisi kuzarabhaanotiizinesi. Asi tanga takatarisirawo kuti pamwe zvinhu zvichatijata zvakanaka, sezvo zvinhu zvanga zvakamboita manyama amire neromo, asi izvi ndii zvakuona kuti zvinhu zviri kuita zvichiindawo zvichiita nani munoona kuzimbabwe. But transporti iri kunetsa kudhura ende pakufamba paholi.
Asi baba Gibson Chanakira vati vachazoenda kumusha kana zororo rapera, sezvo vari mubishi rekutengesa zvinhu zvavo pambare musika.
Easter iri kufamba zvakanaka, vanhu vari kufamba zvakanaka, mapurisa arimo ari kuita basa ravo, vanhu havasi kunyanya kudhonzwa. Isusu tinotengesa, tiri kutengesawo zvakanaka. Pane vamwe vedu vanoitawo nharo dzokupinda mumabhazi, asi tiri kutengeresera hedu pasi. Vanhu vari kuchema mari, vari kuchema kuti havanawo mari, asi tinongotenda pashoma patinowana ipapo. Tiri kutengerwawo zvishoma nezvishoma nokuda kwokuti vanhu vari kufambawo zvakanaka, vari kufamba zviri nani. Isi mabasa edu hatina zororo, panguva dzezororo dzinedzi ndo patinotowanawo mabasa. Saka tinozoenda after holiday manje. Saka izvozvo panguva ine 20 choti aiwa chakachaya.
Kunyange hazvo vamwe vanhu vakwanisa kuenda kuzororo reEaster, ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti vanhu vakawanda vatadza kufamba nepamusana pekushaya mari iyo iri kunetsa kutora kumabhanga. Ndakamirira Studio 7 kumbare musika, ndini Kiri Mudzamiri.